manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 17 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoshanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa nekupondwa kumabvuku vatapfuma nei masaya uku vakurudzira hurumende kuti itore matanho ekudzivirira dambudziko rekupambwa kwevanhu chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa uye European Union haisi kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo hama neshamwari vanoungana pamunamato wekuenekana nemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo kuulawayo Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa kumabvuku yakazowanikwa yakapondwa vatapfuma nei masaya vachibata maoko pamwe nekuchema nayo vachikurudzira kuti hurumende yeZANU-PF itore matanho ekumisa dambudziko rekupambwa kushungurudzwa uye kupondwa kwenhengo dzebato ravo mutoro wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu rwaungana runosanganisira vatsigiri vebato ravo vaunganawo pamba pava masaya kumabvuku masikati vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti nhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichipambwa nekutsakatika asi hurumende yeZANU-PF isina matano ainotora kuferefeta nokugadzirisa dambudziko iri
What is even shocking is that there is not a statement from government
Chinotishamisa ndechekuti hakuna kana mashoko enyaradzo kana kubatawo maoko kwakaitwa neZANU-PF nehurumende yayo kunyaradzawo mhuri yafirwa kana kuedzawo kugadzirisa kupedza nyaya dzehuipi nekushungurudzwa kwenhengo dzedu. Vachamisa vati hurumende yeZANU-PF haidi kugadzirisa dambudziko iri nekuti ine ruoko munyaya dzekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa hurumende vachishora nyaya yekuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika vachiti kunyangwe mhuka chaidzo hadzidaro.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Matongerwo enyika haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Asi vebato reZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachipa divi rebato ravo iro riri kupomerwa mhosva dzekupamba vanopikisa mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vafarai marapira vanoti basto ravo harishamiswe nemashoko avachamisa vachiti CCC yagara inongotaura mashoko emanyepo kusvibisa bato ravo nehurumende iri kutonga
isu vebato rinotonga reZANU-PF hatinyanyoshamisika nemashoko anenge achinzi atsvagwewo navachamisa nekuti veopozisha ndo basa ravo rekutaura zvinhu zvisina kuzadzikiswa noumbowo vanongonakidzwa nokushama muromo wotaura zvinhu zvekwavanenge vasina kuswera
vanongorora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato repeople's unit party vaHebert Chamuka vanoti ZANU-PF inoratidza kuti ine ruoko panyaya yekupambwa nekupondwa kwenhengo dzeCCC sezvo ine chinangwa chekuparadza bato iri nekuti ndiro bato guru rinopikisa uye rinotsigirwa nevakawanda
Nyaya yemaabductions, nyaya yekurohwa kwavanhu, nyaya yekunyangariswa, nyaya yekuitwa zvese zviri kuitwa vanhu, specially veCCC. Inyaya yekuti ZANU-PF inoziva kuti CCC ndo strong opposition muZimbabwe. Ende Zano PF ine shungu yekuti TCCC inofanira kunge yapera before 2028.
Pare zvino hapasati paitwa tsvakurudzo yekuti vamasaya vakafa sei sezvo ongororo iyi kana kuti postmortem isati yaitwa. Vamasaya vakapambwa zvondora pfuura nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZano PF pamwe nevasori ndokuwanikwa vakafa kuCleveland pedyo nemugwagwa weArcturus. Kurongwa kwekuradzikwa kwavo wanzi uchaziviswa nekufamba kwenguva. Vamwewo vanongora nezvematongero enyu neve masangana norwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International vari kukurudzira hurumende kuti iongorore nekupedza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvikuru sei nengo dzeTCCC. Kupambwa nekupondwa kwavamasaya kunouya nguva pfupi dzimwe nengo dzeTCCC dzinosanganisira nengo yeparamende vachakudzwa ngadzihore nevaive mumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidhakwa dzichangobva mukupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakaburitsawo mashoko ekushoropodza nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu ukakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi zvizere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa, uye European Union haisi kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo. Asi ZEC inoti yakatevedza mitemo yese inobata sarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande vari kuBrussels kuBelgium, uko kune muzinda wesangano remubatanidzwa wenyika dziri mugungano reEuropean Union, mukuru wechikwata cheEU chakaongorora sarudzo vaFabio Massimo Castaldo vati changa chiri chishuwo chavo kutura mashoko ari mugwaro iri vari muZimbabwe sezvinongoitwa kunyika dzimwe dzese, asi hurumende yemuno yakavaisira gokora. Vati pane zvizhinji zvinoda kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti sarudzo dzinotevera dzive dzakachena.
Kune mitemo yakawanda inoda kutevedzwa munguva yesarudzo isina kunge yakatevedzwa neZEC. Iyo ZEC ngaisaita sekuti ine divi rainorerekera mubasa rayo. Mitemo yemunyika yakafanana nemopa ngaienzanise munhu wese.
Vakastaudo vatiwo danho rakatorwa neEuropean Union rekumbomira kuwanisa ZEC mari nechekuita nesarudzo richaramba rakadaro kusvika iyo ZEC yava kuita sarudzo ichitevera mitemo yese inechekuita nesarudzo. Asi mutauriri weZEC vaRodney Kiwa vati sarudzo dzakaitwa nemazvo.
Isu seZEC takatevedzera mutemo unotitungamidza pakuti tosarudza sei, tinoita sei, takatevedzera izvo. Yes, machallenges akaitika hatirambi, but nyaya yekuti hanzi takanga takarerekera kurekera uku kana kudismiss it with the contempt that it deserves.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti gwaro rechikwata cheEU rekupedzisira iri rabaya dede nemumukanwa.
Hapana kana umwe chete akatenda kuti election dzakafamba zvakanaka. Ende tinorumbidza chirongwa chatogwa neEU kumbobata mari kuti ZEC haina kodzero yekuti ingopiwa mari kuti ipfachure chete isiri kuita basa rofanira kushanda mari iroyo.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vaFarai Marapira vanoti European Union iri kutaura zvemugodzi matsuro.
Kana iri nhau yemari ngavachengete mari yavo. Isu hatina mbobvira tati hatigoni kuzviitira maelection. Maby-election tiri kungoita vanhu achingofamba zvakanaka. Uyezve kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANU PF.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe chete nemunyori mubazi iri Ambassador James Manzou vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa pachitevedzwa mitemo yenyika uye hakuna sarudzo dzichaitwa kudzamara muna 2028. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari sachigaro wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanotiwo danho ratorwa neEU harishamisi nekuti sangano iri ragara riine divi rarakarerekera.
Ndinoona sokuti vanyanya pachikero chavo kuenda kurerekera kudivi ravaida nekuti kana zvinhu zvisina kubuda sezvavanga vachitarisira musarudzo. Kazhinji vanhu vekunze kwenyika kunyanya European Union vanenge vachiona sekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuzvimirira.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusawaniswa mari kweZEC neEuropean Union kunogona kukanganisa basa rekomisheni iyi.
Tinoziviziva isusu kuti ZEC yakanga ichingova nezvigozhero zvekuti izadzikise maelections aya, zvigozhero zvemari. Saka kushayikwa kwerubatsiro urwu kuchaita kuti upenyu uome nekuti sarudzo hadzizozadzikiswi zvakanaka.
Mugwaro ranhasi, chikwata cheEU chakaongorora sarudzo chatiwo mitemo yakafanana nemopa uye sangano refaz ndizvo zvimwe zvakakonzera kuti sarudzo dzisaitwe nemazvo munyika sezvo paive nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Mashoko aturwa neEU ekuti ZEC haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa ndiwo mamwe chete akaturwa nemamwe masangano akauyawo kuzoongorora sarudzo muna Nyamavhuvhu anosanganisira resadac, African Union nereJimmy Carter Center. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo paine kuratidzira kwevatsigiri vemapoka maviri aya munyika dzakasiyana-siyana veruzhinji vachikurudzira kuti hondo iyi ipere. Vamwe vagari vemuIsrael vane hama dzavo dzakatapwa neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo vari kuenderera mberi vachikurudzira mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vaise zvese zvavanokwanisa kuti hama dzavo dzidzoke dziri mhenyu. Israel inoti haisi kuzomisa hondo iyi kusvikira vakatapwa vose vadzoswa neHamas. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inoti vanhu vashayawo muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America vatim Muringai kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yehondo yemuIsrael ichanetsa pakuti Israel iri kuramba kuti Palestine ive neone state autonomy. Iyo vada kuramba vachiocupy Gaza apa nyika dzese including United States dziri kuda two state solution ino exclude Gaza. Gaza inenge ichibelonga to the Palestinians. Saka ndo pane nyaya yehondo ipapo.
Munoona vaviri ava vachizokwanisa kutaurirana here kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera? Nekuti tiri kuona kuti pane vanhu vari kurasikirwa neupenyu munyika mbiridzi.
Kupera kwaichatoita ndeko kutoona kunge vatopinza vanhu vanenge vakaita sana Russia kuti vauye kuvazobatsira kumediata, nekuti ivo vari kusapotawo nyika dzakaita sana Irani nemaHezbollah nezvakadaro daro. Saka ngavataurirane nevanhu vese vane interest muhondo iyoyo kuti zvinhu zvipere.
Tinoona kuti nyika dzakadai seAmerica uye zvemasangano akadai seUnited Nations nyanya World Health Organization vanga vari kukumbira kuti pamboita atingati aye mahumanitarian breaks, asi tiri kuona izvi hazvisi kuitika pari zvino. Chii chinofanira kuitwa kuti tionowo pachizowanikwa pachimbomiswa kuti pawanikwe chikafu nezvimwewo zvakadai semishonga zvichienda kune vari kuGaza?
I think chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti America inofanira kutaura naPresident veIsrael Netanyahu, nokuti ndivo vari kupesedzera nyaya yekuti iende pamberi. And then vePalestinian Authority vanofanira kutaurawo navo nemaArab Nations avo neHamas kuti vadzore tsvimbo, nokuti zvino izvi vanhu vari kunyanya kukuvara vana, vanhu vechikadzi, ana baba vasinei nehondo iri kuitika.
Tombotarisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East, munoona kuchikanganisika here pamusoro pehondo iyi?
Ini handione zvichimisa anything, nokuti Zimbabwe it is a sovereign state. Saka shamari dzedu neshamari dzenyika dzakawanda hazvimiswe nekurwisana kwavanenge vachiita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America vatim Muringai vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Zimbabwe yaparura chirongwa chemazuva 10 nematanhatu chekurwisana nekushungurudzwa kwevanhu mudzimba zvikuru vanhukadzi. Izvi zvaitwa pamberi pezuva rekutanga kucherechedzwa kwechirongwa ichi rinove musi wa25 mbudzi chichipera musi wa10 mbudzi ndinodzokorora chichipera musi wa10 zviita. Dingindira regore rino rinoti Investing to Prevent Violence Against Women and Girls, iro rakanangana nekudzivirira vanhukadzi nevanasikana kubva kumhirizhonga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bhiri rinoshanda kwenguva diki rinobvumidza kuwedzerwa kwemari inoshandiswa nehurumende danho ramisa kuvharwa kwehurumende kwanga kuchitarisirwa mangwana dai hurumende isina kuwana mari. Izvi zvaendesawo mberi gakava muparamende nenhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party mugoredzva panguva iyo rubatsiro kuhondo dzeUkraine neIsrael hwaramba hwakamiswa. Rubatsiro rwatanga kupinda mudunhu riri kure reLokgodi nemamwe matunhu muSomalia zvichitevera mafashamo akauraya vanhu 32 nekusiya mazana ezviuru asisina pekugara. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kutadza kumhangara nyaya dzavo kumapurisa sezvo munzvimbo dzavanogara musina makamba emapurisa ari pedyo navo zvikuru kumaruwa. Hakusi kumhangara chete kwavanoti vanoda, asiwo kuti vange vachichengetedzwa nemapurisa munharaunda dzavo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dziri kure nemaguta nemadhorobha vanoti vanotomanikidzwa kukwira mabhazi kana michovha kunomhangara nyaya dzavo kana kuti vawane rubatsiro rwemapurisa. Vamwe vanoti nekuda kwekushayikwa kwemakamba emapurisa nyaya dzakawanda dzinopedzisira dzangoturikwa dzisina kumhangarwa. Mumwe anoti akatadza kunomhangara nyaya yake yekubirwa chigayo kumhondoro mudunhu reMashonaland West vasimbarashe muneri vanoti vakatozokwanisa kunomhangara kwatopera mazuva matatu. Asi vamwe vakabirwa musi mumwe chete navo vakatotadza kunomhangara zvachose sezvo vainge vasina mari yekufambisa kunomhangara kuchegutu uko kwakareba makiromita 30 kuchibhadharwa madhora ekuAmerica 2. Mugaro wekumasasa kumashonaland East vamacho dzisengwe vanoti vanomanikidzwa kuenda kuchivhu kana kufeatherstone kunomhangara nyaya izvo zvinoda mari yekufambisa madhora ekuAmerica 3 yavanoti vanenge vasina.
Neri kuitika ndeyekuti zvonizvo mapolice station ari kure, izvo zvinotoda kuti titoenda kuchivhu kana kufeatherstone, izvo zvinonge zvichida kana mari yetransport.
Mambo Zimunya vaNimrod Zimunya vedunhu reManicaland vanoti vamwe vagari havareberwe nemufambo wekuenda kunomhangara kumapurisa chete asi kunyange kuenda kunomhangara kwamambo chaiko. Mumiriri weKariba mudare reNational Assembly vari nhengo yeCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaShine Gwangwava vanoti dambudziko rekushomeka kwemakamba emapurisa ririmowo mudunhu mavo.
Saka chakaipira kushayikwa kwemapolice station ya ndechekuti munhu akasungwa, for example ari pamusamba kana pakasvisva kana bhazi risina kuuya, munhu anogona kuita 2 days achiri paarea ipapo asati atakurwa kuenda kuziyakobvu.
Vagwangwa vanoti mapurisa emumamisha kana kuti neighborhood watch ndiwo anowanikwa nyore munharaunda dzakawanda, asi dambudziko nderekuti anenge asina kudzidziswa basa zvakakwana zvinozoita kuti nguva zhinji paite ropa rakaipa pakati pavo nevanhu vemunharaunda.
Chimwe chinhu chinosiririsa ndechekuti vanhu vanozosunga vanhu ivavo maconstablary, maspecial constablary yaya anenge achigarisana nevanhu ivavo muarea, hazvizopa chimiro chakanaka kuti vakamusunga munhu iyoyo munhu anogona kuzosvika achida kumukuvadza.
Dzimwe nguva nekuda kwekuti kamba dzemapurisa duku dzinenge dziri kure nekamba hombe musungwa anogona kuita mazuva asatasvika kumatare edzimhosva izvo zvinonzi negweta rinomirira kodzero dzevanhu vaalec muchade hama kutyora kodzero dzemusungwa
kana tichajivokisi iri kure saka taakukuchengeta patakakusungirira pamuti kana muhozi kana mumba kana neimwewo nzira zvayo nekuti chiteshini chiri kure saka kodzero dzake dzine chisungirire dzichimuita kuti iye abve asunungurwa ipapo
gurukota vanoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ndiwo anoziva nzvimbo dzinoda kuva kwamakamba sezvo achishanda nevanhu zuva rega rega
vasaremapurisa ino zvotikana komishina general ivange mapurisa arisa ministeri kundova police station kuti vane maitiro avanoita mapurisa no criteria vanoziva zvemaitirwo azvo nezvinodiwa
mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner paul nyati vanobvuma kuti panoda kuwedzerwa nzvimbo dzekumhanyarira munyika
communities vakaona kuti ivo vagari venzvimbo pane area yavanoti inoda police station vakasununguka kunoona officer in charge vakasununguka kunoona officer commanding district naofficer commanding province votaurirana kwoita majustification kunzvimbo yakati panoda police base here panoda police post here kana kuti police station
vanyati vanoti nzvimbo dzakawanda dzinoda kuvakwa dzimba dzekumhanyarira kusanganisira nzvimbo dzakagariswa vanhu patsva
remember nzvimbo dzinochinja magare evanhu kadzimwe dzinowanda vanhu dzimwe dzinoenda dzichita vanhu shoma saka zvinhu zvese izvozvo zvinoda kutariswa remember tine land reform program yakaitika itse process yatingati isusu haiteri nhasi kana mangwana
munyika mune makamba emapurisa anodarika mazana mashanu pamwe nemakamba madiki kana kuti police post anodarika makumi mapfumbamwe hatina kukwanisa kuziva uwandu hwemapurisa asina kudzidzira basa zvizere sezvo assistant commissioner nyati vati vanotorwa mumatunhu zvichienderana nekukura kwenzvimbo pamwe nebasa rinenge riripo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Hama neshamwari dzaungana nhasi masikati muBulawayo Amphitheater pamunamato wekuonekana nemutambi uye murairidzi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo. Mutumbi wake wakapinda munyika nezuro kubva kuBotswana uko akashayikira musi wa10 mwedzi uno chinove chishanu chapfuura. Izvi zvauyawo apo kwaitwawo munamato wekurangarira vanhu 22 vakashaya mutsaona yemumugwagwa weBulawayo Bait Bridge nechipiri. Hurumende ichikurudzirwa kuti iumbe homwe inobatsira vanenge vasangana netsaona. Raman Gumbo ari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kuLady Stanley Cemetery makare muBulawayo. Ivanzi Sininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu uye vakambovewo mutambi uye murayiridzi wenhabvu vari mukuru wesangano reCM International Soccer vachaos mushauri kuti tinzwe maonero avo.
Raman takabva kure and takashanda PSA for a long time. Unozvati takakocha Cape United na Raman before ndomazva ndakazobva ndakuenda kuGerman. But before that vanhu vazviziva kuti ini na Raman tatagara tine ushamwari unobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe timu yainzi Bulawayo Wanderers asati atamura kukocha Highlanders ari asisteni namatinda we neushamwari wakadzama.
Zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRaman ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandicho kuti vanhu varangara kuti Raman anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pachezvayarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti macoaches edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama and kuzobva kuti Raman akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angadai ari pane chimwe chinhanho chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadai vanongada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi saka kurasika kwaRaman hakusi kurasikirwa kwemhuri yekwaGumbo chete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekuti hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei?
Zvangondiitopo kugadzikana kunzwa kuti government yaita state assisted varikubatsira saka zvinongopo kamuka kugadzikana pati kurasika kwa Ramana kurasikirwa kwenyika.
Tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigova, munewo here zvamunozivawo nezvake?
Uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki, I think anga ari about kana kusangana ari ma30 something, saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri ne lot to offer kwa ashayika, saka ndomumarwadziro akunge zvichikuita.
Avanga vari nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vari mukuru wesangano renhabvu reCM International Soccer vaCharles Mushauri vari parunhare kuBoston muno maAmerica naIvan Zininga weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven's up again.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri aita mukurumbira ngoni dzasheparadza anozivikanwa nerekuti Mambo Guramatunhu achibva kumasvingo. Mambo Guramatunhu ari kuparura damba refu rake idzamangwana rinonzi Zvombo pamutambo uchaitirwa kuJason Pepo Little Theatre kumusha weEastling. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Saka damba refu iri rinonzi nezita raro
albumu rangu rinonzi Zvombo rinova albumu rechipiri kubva ndichitanga kuDetemba.
Manga muri kupi kwacho kwamai lonja album irori?
Jason Pepo Little Theatre kuEastleigh Harare, kubva nenguva dza5 kusvika nenguva dza8 manheru.
Pari kunzi Zvombo apo hamusi makuti dzosera kuhondo here? Ndezvipi Zvombo zvamuri kutaura?
Paroti Zvombo apa, kune chombo chinovaka, kune chombo chinoparadza. Inini ndakasarudza kushandisa nhetimbo dzangu sechombo chinovaka nharaunda yangu.
Tere mumba mangu anopinda ndine munhu mumachira, ndine vanasi munhu kuzora nekabudura, ndichitarisa mudzimai wangu paanomenura, saka pano ndichiswera ndakamudhura sezvakamuchatisa kuroora.
Saka netembo idzi namanzwa aine unyanzvi uhwu, chombo chinoadresa matambudziko ati kusangana nawo akaita saiwayaya. Ende ndichitokurudzirawo kana ari maartists mamwe kuti mukuimba kwatiri kuita, vananyandiri mukunyandura kwatiri kuita, ngatishandise ati yedu sechombo kuvakiridza nharaunda yedu.
Vanoda kukutevererai, vanodawo kuuya kumitambo yenyu, kumashow yenyu iwaya, vanokuwanai kupi?
Zita ndi Mambo Guramatunhu pasocial media, saka mukafollowa Mambo Guramatunhu ipapo ndinokanda information yes about kunowanikwa ma kunowanikwa album. Ukaenda pa YouTube tange riripo, mukaenda pa Instagram tange tichingoposta information yaka wanda maringe nealbum irori uye parinowani.
Mashoko amunoda kupawo vatsigiri venyu nevanokuteverai ndeyekuti kudini?
Mashoko andinosiyira vateereri ndinoti upenyu dunga munhu, pfungwa dzemunhu ndicho chombo chake, dzinogona kushanda kumuparadza kana kumuvaka. Ndatenda.
Chitipai kamwe chete timbokati chikwake Hoza Friday vanzwe vateereri kuti mangwana kunenge kunei.
Akakambo kanonzi Miri kwatakaenda kandakaficha anonzi Darlington Tanganyika kana kuti Mofu kanotaura miringwa kana matambudziko anosanganikwa nawo nemaZimbabwean kana vana vevhu vakaenda kune dzimwe nyika uye nezvishuwo zvavo kana zvaigoneka. Saka vateereri ngavanakipe. Miri kwatakaenda sina mai yakuenda
Mambo. Manga uchenzwa netombo inonzi Miri kwatakaenda kubva padamba refu rinonzi Zvombo muhurukuru yamanzwawo zvakare yamambo Guramatunhu vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari kumasvingo. Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na8pm apo tiri kutarisa nezvegwaro raburitswa neEU rekupedzisira pamusoro pesarudzo dzeZimbabwe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Taboka Ncube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Ikula lamazwe yaphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende weZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokhu yibudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF bona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azikethule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi elivela uhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Kuyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni okudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's actions, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloko kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandana. Bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza lebandla lePeople's Unity Party uMnumzana Herbert Jamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu lawa ama-abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty ye-TCC. Because since Emmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya labebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba ukwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-post mortem okumele yenziwe izingcwethe ezimeleyo isidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Tafumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethu leyo mbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelengele lokusekela ibandla lifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla lethupu silithu Masaya uthunje wabulawa ngabacuphi labasekeli bezanu-PF kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Baningi abasekeli be-CCC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhathana nesedluleyo futhi bagoqela omela abasakhulayo ephalamende omnumzana Thakudzwa Ngadziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokho, kodwa ukubalulekile ukuthi isukume njalo yenze ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu betshaya abantu belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lolu esilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulodlakela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolo dlakela balokhu bephathekile kudlakela lwanamhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu isho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaza amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imcambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani oyehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko ngale ndlela sebenza ngayo bengathi babambi lahle lithisayo, akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume ngokuba bafakele khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu bezimbabwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America.
Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi ele-European Union Election Observer Mission namuhla lethu leyombiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union, umnumzana Fabio Massimo Castaldo, ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo.
And lacks a level playing field, which was compounded by intimidation.
UCastillo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi likhomishini isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo, umnumzana Sweden Chirotsa, uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhalwe ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kulunya besithi room for improvement, nxa besitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo ukhulunywa besithi i-election was disorderly, kusitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngase ngiyibonise. So hayi, akula nto embi ngeripoti, ivele isobala, that is nje sivele sibesikhalele khona lokhu. Ubuhle kwayo ukuthi lama-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation nala afakiwe asebenze ngawo, siqhubekele phambili njengelizwe.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not concerned because they are just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe-EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucabisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatsha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwabulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba lempi sibulalise abantu abanenyi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-CCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabodi anjengalawo sikhuluma kusuka lezinto enzengalezi ezingathesheli amalawulo kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele ama-superpowers anjengawo America kukhanya ngathi labo bayathethezela empini yani. So unganazela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti bona xa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi omfasiyathi kuphela nya asikuzwisisi. Kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangeleleyo bona we-United Nations abakhanye ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacele ngoba khathe siyabona nxa i-Israel okudiwe amamisayili khona bana eGaza kusegcene ukubona bazithulele. Sina sesihle sibona ukuthi bona bahamba le-Israel kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinga ngoba leyani into nxa ingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi ngagcina sigcina futhi kwenye i-World War yesikhathi nxa ingabanjwanga kuhle ngoba ungezamasokuvungama lapho amazwe asevungame emaceleni emaceleni bagcina bejoyina khona bana sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ungathi silengathi esisebenza lapho sizigaye kungazi yethula isimthinti labo o-United Nations bonabo. Into phela engasedela into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yayo. Impilo yayo ukuze iphele sokubala ukuthi kubizwane kukhulumiswane. Kanti vela nje indlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngoba ukuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube qhubekeke kuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono masiyawunambelele ngoba kuyaa kuthiwakathi abanenzakala amacala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona banendleko ezibhekezela khona ba ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamtis amadisaster siwabonayo kodwa kugize kudlalisa imali kudekana nembobo dala amamisayile kudithile izinto kudlala impahla endlelana impahla futhi izafundisa impilo yisibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhatshi umhlaba ukuvula amehlo ukhangele imisa impilo yani abantu abhulumisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe kwaba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-CCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Latiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Sizalandana nokudla ezimulini okuzavele eDMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Abafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyi-sevisi nyana kunjengakhonalo.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Nasiyakhala sibezingabomalayitsha ikakhulukazi bafolesilayitshe labo ochief odlozi udlozi umnehloli ugilbert umkharati unyoni ontuthuko ochief oedson utobias ubuhlungu futhi abanye nje balibela amagama kodwa ubuhlungu okwenzakeleyo yazishi njengoba isikhaya ukuthi bayicebe ebulungiseni imigwaqo yamagodi sitomash.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezithiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheatre bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike koBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende banzaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala ku-Italy and mina by then lami ngangisasekuSaints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangiyi-one year behind uNorman Mfumbo kuSaints kuma-juniors but we used to look up to abantu abanjengabo Raman but waya and then uRaman wagcina is a coacher iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngathi ngicoacha amaZulu and then wasesuke sisiya kuwa ngu-assistant kamadinda kuwa-Highlanders and then after that kwaya wagcine senguye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi e-German ngamjiya mina secoacha ku-Capes nasiye-German but sasiloko sizwanana and secoacha imota action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumuye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into enganiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know, maybe it is or I don't know why, but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman did a lot and into enganiyanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know whatever what they're doing so khona kuyana lako kuqakathekile but into yabeqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona i-journey uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa isenza konke lokhu thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantu anjengaboRaman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyamphatha khona kauthi ama-coaches amaningi asesiswele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzini ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo uba ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
It was a Friday, my darling.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music uCharles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula engobulawayo asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Founder member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mashaba Banda. Ikolapa engathola khona igama lona leli songakubona ukuthi ngono ngikhubekele phambili ngani ngesiko elaliphushwa ngubabami ngomsebenzi osenzwa ngubabami ekuqaleni vele since into yakhona isegazini. Mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League sibili bendlala ibhola a professional footballer sibili.
Wenzeka Charles uSimon wayecula imbube yena ke uMahlaba wasengena njani kwezomculo?
Ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasekuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona ashona khona yikho lapho engangena khona emculweni. Umculo wami kuthiwa yi-Afro Jazz Music. Emculweni wami sengenze amadlalati amabili then idlalati ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November bekuthiwa Imizwa Feelings.
The
inspiration mina ngithethe kubaba wami the late legendary founder member of Sunduza Dance Theatre Simon Rainbow Dr. Mashaba Banda. Then ekusebenzeni kwami ngithenza imbuko yikho lapho engazikhava khona ukuthi no I have a chance ukuthi ngakwazi ukwenza ama-instrumentals. Then ngasembona ukuthi ukuze into yami ibe into ehlalayo mana ngenze i-music that will last, music that will last forever, like so Afro Jazz.
Pete Mashaba, umculo wakho bengawuthola ngapi abalandeli bakho?
Music yami sibili, ama-videos ongena ku-YouTube ukhona, ama-social media engizi ami, ku-Instagram is Charles Mashaba Banda, ku-Twitter is Charles Mashaba Banda, again, Facebook is Charles Mashaba Banda, YouTube is just search Mashaba. Yaphia yonke into.
Yo umuntu weAfro Jazz lo balaleli othaka mnandi uMahlaba olendlalati lakhe elitshisayo elithi Imizwa. Ngibasilaye kuhlelo waza ozo Friday namhlanje. Impeliso emnandi igama lamu yezwe Jesus Sibanda.
Good Life Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.